ndakaona ndakagara mazuva atari mwedzi mitatu sabva muelection. Vanhu vakangonyarara, vakarohwa nezveusiku, vakangotarisa kuti vatizapeni. Asi vari kukanganwa kuti nyaya yenyika isiyo munhu wani ndeyavo. Saka ini ndakaona sokuti tikasaitaura zvinhu izvi tatofeila as leaders. Ngatitaurire vanhu vatibhete nokuti project yokuti nyika inotongwa ndeye munhu wese. Vanhu vese vanofanira kutanga kutaura kuti vakomabhete akadai zviri nani, ndee vakadai zviri nani. Zvinotipa hwaro hwekuti kana toenda kuti next election tinoitazwa zvezvitaurwa nevanhu inototika vamone structures zvikorektani kuti tive neagenda yekuwina. But kana vanhu vakandowanawo zano ndozvanenge vachitotaura kuti isusu tinonwanda zonda zano. Vanofanira kutipa maoptions okuti kabuda kuwina itai zvakati 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 munoita chipei. Because that is important. Leaders are chosen by the people. And that's why I took youth groups to discuss, churches to discuss. This is not being a politician. It's saying what you want to be done by the leaders. My issues are very clear. Could there be no deliverance of political, social, and economic goals? That is, upenyu hwavanhu, utano hwevanhu, chikafu chevanhu hazviko. Hakuna magovernment ari kufunga kuti kana apuwa uchefu hachadzori zvinhu izvozvo kuti vanhu vawane zvinhu zvavanoda, vawane pundutso muupenyu hwavo. Saka ndibetera tiri kutaura nderokuti ndozvatoda here izvo. Zano yakawina ngaingodherifa zvinhu zvokuti tirarama. Kana yakonewa 30% come next time ichiti tokupai the same thing after 35. Isu vemdc kana muchitaura kuti munondiwani ndozvatoda here. Saka vanhu ngavadhibhete vaudze leadership yedu isusu tiri muleadership kuti apa gadzirisai musagadzirisana, gadzirisai apa mugadzirisana. So that is ndozvinda muelection tichiti ndimi vakatiudza. Madzishe ari involved because Uganda has a role of vote. Kune madzishe ndoanoviga vanhu, ndoanopa vanhu minda namasabhu. Saka tikagangana vanhu ivavo paany election kuti vatibatsire kuti tirikufamba sei. Ndopedzera tichifunga kuti tiri kutungamira, tichitungamira vanhu vasingafambi. Ende muno mumatowns vhoti yedu inofanira kutariswa kuti inodzikira yakanga inokwira. Vanhu vari kuti rudii commerce industry, mayuthi, madzimai vese vatitaurire kuti mukagadzira apa, mukagadzira apa, tinofamba. Kwete kuti tivandirane because tikavandirana tikunyeperana. But hanzi andamboona munhu unozvitarisa kumesajini ndakashata. Munhu akazitarisa kumesa kuti ndakanaka. Ndotozozoona vamwe vanotaura kuti uyu wakashata. But this is about us. This is about Zimbabwe.
Asi tichitarisa nyaya yeutungamiri inenge yakambotaurwa-taurwa nezvayo mubato renyu mazuva apera aya. Ndo nyaya yabva yamhanyirwa nevakawanda vanotora nhau. Muri kumbotaura nezvayo here mubato muvamudzuri?
Zviri kutaurika but hamuna, handisi kunyatsoona debate. Saka ndati toda kuzwa nevanhu. Ndichitogona kutaura. Zvandambotaura zviya kuti hakuna n'anga inozvirapa. Kazhinji unhu ukada kuzvirapa unozvipa wrong prescription. Unoda kutorapwa nevamwe. Perceptions can be real. Iwo maperceptions ndoatofanira kurapwa nevanhu vachitikorekt. Saka isusu vakatitarisira mascenarios akati aiwa mascenarios atorwa navamudzuri haasi korekt. Torai iyi ndozvatichatevedzera. Saka isusu tikada kuzvirapa mukati yes tinozvirapa but hatina much impact kupublic vose inenge ichitiseka. Even zvatinobuda nazvo makongresi atinotaura azokumhanyira ndekutenda neplani yekuti chinotiwinisa ndechipi. Chinotiwinisa ndochatofanira nacho kuida kukongresi whatever time. Vanhu vachitoziva kuti mukadai tinokusapotai. Isu tikazaiterera vanhu weanot leaders tava madzimambo. Kana iye Mwari wakasika vanhu vanokubvumirai kuita zvamunoita pazapa. Akakupai mitemo yekuti teedzai. Kukasaitedza mitemo iyoyo hakuna kwamuri kuenda, uri kunyepera mari. Saka isusu tine mitemo yedu yatofanira kuteedza. Asi tozoteerera unlike Mwari vakuru vedu chaivo vanotibatsira vanhu. These different organizations including civic society. Civic society ine a lot of part to play. Ndoyakafoma MDC. Then kune the public yakazotijoina yakatitarisa. But kune area tisina kuweka oni yemadhishe nemasapuku. Those people are important. We need to engage them. Tichiona kuti tichingatiwinisa ndechipi. Katisina kuita izvozvo, we might remain in the same square muna 2018 totanga kublemana tichitukana. What we need is something that will make MDC win without separate ourselves as individuals. And also completing the democratization process at Akatanga. Democracy is going to the people and taking their views into your system and getting the right representation from what people think.
Vamudzuri muchine chivimbo here neutungamiri wavatsvangirai nevamwe vavo vari kumusora. Makataurawo kuti pane zvinhu zvishanu tichitarisa utungamiri webato renyu zvamunoti zvinogona kuitika. Chekutanga ndechekuti zvinhu zvoramba zvakadaro. Chechipiri choti poitwa Congress yechimbi chimbi muna 2016 kutsvagwa vamwe vatungamiri vatsva. Chechitatu mukati vatsvangirai nechikwata chavo chose voenda kuCongress iyoya 2016 vachinotsvaga kuti vari kudiwa nevanhu here. Chechina mukati imi vatsvangirai voita so munhu mukuru vosiya zvavo basa asi vachiramba vachibatsira mubato. Muchekupedzisira muchiti vatsvangirai voregedza kusiya basa asi kuti voramba vachishanda zvakasimba kuedza kuumbiridza iro bato irori. Semaonero enyu, chii chaizvo chingade kuti chiitwe kuti utungamiri hwacho husimbe hweMDC?
Ini pandainyora zvese izvozvo ndaitoda kutoti ndivambe vanhu kutautana kuti pasina direction yekuti tombotaura nezvei pane pasina. Ndoda kuti vanenge vane zvavanofunga vada kuwedzera vada kusapotereta vamboti pamazano vachiti izvi zvingashanda, because pasina direction yekuti tiri kutaura chii kana tichiti toda renewal. Which type of renewal are we talking about? Kati toda kuti tisarudze vamwe vakuru tine tichirevei, zvinowirana nevanhu here, zvowirana namagroups api, nokuti magroups akazeyana zvaanofunga. Saka inini ndaitotsvaka kuti ndiprovoke zvandokati kudena vanhu vezimbabwe kuti zvii zvamungada kuti zviitike. Vamwe vanogona kuuya nemasenario avowo okuti dei mukadai 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 toba, because ndai take MDC as a people's project. Kana ari people's project ngatiite izvi zvodiwa nevanhu vachitirayira. Tisanyanya tisanyanya kuzvidefenda tichiti takazvivharira mumba, because this movement is for all Zimbabweans who want to see deliverance iri different kune yakaitwa nezano.
Muchakabvu Edison mudadirwa zvobwo vaisimbotivo hapana munhu anoita zvematongerwo enyika asingadiwo kuzotungamira nyika. Vamwe vari kuti kuda matauriro avamudzura aya vanenge vaakudawo kukanda nguwani yavo mudariro vachitungamira bato. Ichokwadi here ichi?
Ndinokudarira ndichiti hakuna zvinhu zvakadero mungati. Hakuna munhu asiri mupolitics asingadiita lita. Mungaita malita muri ameno malita mangani vari mupolitics vatinawo more than 100,000 vangada vese ukadaiti kuti vaite malita, hazvikoni. Chinoitika ndechekuti hakuna zuva rinonyura rimwe risati rabuda. Kana vanhu vangoneta nezvinhu vanotsvaka umwe rita zvakangoita vamugabe kuti vazotsvaka vatsvangirai, vakatoita vanhu vakatogara panzi vachiti apa munhu wakonewa ita dai, zvotobva muvanhu. Iprojekti yevanhu ende that's why vanhu vanozvitarisa kumira vachiti ndakutanga pati. Ukazvitarisa kumira uenda kutanga pati unopedzera hafu, because wazvichusa. Vanhu ndovachatsusa maleaders even from within or from without. That is the most critical thing. Zvongokata hetu usina kuchuzwa nevanhu ndo zvinokupedzai kuti unongonzi uripo, but vanhu vasina kukusachiisa kuti ningize competent candidate. Competence inotoonekwa nevamwe vanhu kwete newe.
Asi vanhu vakati vamudzuri ngavatungamire makagadzirira?
Zvakatosiyana. Kana vanhu vakutaurira you have to listen to them, but iko zvino izvi handisipo patiri panyaya yekuti hatidi mazita, toda iprocess. Kana pazobuda mazita that's a different thing, because mukafamba nemazita kuti nhingi nanhingi makutorwisanisa vanhu. Toda kumbotanga neprocess yokuti ingati mini zande ipi